Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti nhengo dzavo dzakabvumirana kuti nemari iri kupiwa nehurumende vashandi vachange vachienda kubasa mazuva maviri chete muvhuro nechipiri kutanga nemusi wemuvhuro.
Vanhu vose vakauyana kuti muhoro watapuwa nehurumende uyu hautengi uye hautauri pamaera nemararamiro anoita munhu akadzikama achinzi anoshanda. Saka isu takazongoti mari yetinopiwa yechifambiso nehurumende inokwanisa kuti chengetedza nekutibatisa basa kwemazuva maviri. Saka daro rezikopsu rinova rinosanganisira vashandi vose vehurumende vachimiririrwa rakapa chifungo chokuti taakuenda kubasa muvhuro nechipiri chitatu nechina nechishanu tenge tisina mari yekufambisa.
Amai Sandra Gavi, avo vane vana vaviri vari kudzidza pane chimwe chikoro chehurumende muHarare, vati kana vavairidzi vakabatana nevamwe vashandi kuenda kumabasa mazuva mashoma, zvinosiya vana vavo vari muna Taisireva. Amai Gavi vati, nekuda kwekuvharwa kwakamboitwa zvikoro gore rapera, vana vavo vakasarira shure zvakanyanya, sezvo vakanga vasiri kuita zvidzidzo zvepadande mutande.
Semubereki, ndiri kushungurudzika zvizhinji. Nekuti vana vakaita gore rese vasiri kuenda kuchikoro. Nau zvikoro zvavhurwa, vadzidzisi hapana zvavari kuita. Tachikumbirawo dai hurumende yaongororawo mihoro yevadzidzisi. Vapewo mihoro inogutsa mwoyo yavo kuitira kuti vagodzidzisawo kunyangwe nevana vedu vaine chido.
Mumwe mubereki vaBhani Manokore vanotungamirira National Association of School Development Associations and Committees vaudza Studio 7 kuti vanoshungurudzika zvakanyanya nekuti panorwa nzou huswa ndiwo hunokuvara. VaManokore vati varairidzi vakaenda kuzvikoro mazuva mashoma pavhiki rega rega vana vechikoro havakwanisi kupedza zvidzidzo zvinotarisirwa zvepagore. VaManokore vakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu dambudziko remari yemihoro yevarairidzi risati radzikamidzi.
Tikati isusu vadzidzisa mazuva maviri chete hapana chinenge chafamba ipapo. Tinenge tatokanganisa dzidzo yevana zvakapfurikidza. Ndoti akauya mazuva maviri koma mumazuva matatu manaya mwana anenge anodzidza sei.
Mutungamiriri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakurudzira hurumende kuti ingopa varairidzi mari yavaiwana muna 2018. VaMasaraure vati nekuda kwedenda ririko reCovid-19 zvakakosha kuti nguva shoma vadzidzi yavari kuzvikoro vadzidze zvakakwana.
Nenyaya yedenda reCovid-19 nguva shoma yatinayo muzvikoro hatingadi kuti itambiswe pasina kudzidzwa kuri kuitwa.
Mutungamiriri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vayambirawo vakatiwo injodzi kuendesa varairidzi vasina rufaro kunodzidzisa vachitiwo kunyange pamazuva anenge achiendwa kubasa varairidzi vanodzidzisi nemwoyo yese sezvo vanenge vachinetsikana nekuti vorarama sei nemari shoma yemihoro.
Varairidzi vanoda kudzidzisa mazuva ese asi mari yavanotambira ndo isingakwani kuti vange vachienda kuchikoro. Zvazvinongoreva ndezvekuti masilabhasi haakwanisi kuti akavhiwe nevarairidzi vacho chato vachinda pa2 days vanenge vasina kufara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vakaudza Studio 7 parunhare kuti havana zvavangataure pamusoro penyaya iyi vakati titaure nebazi rinoona nezvevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rebazi iri muzvinafundo Paul Mavhima. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.